Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 3 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voenda kumaseru zvoshorwa nevamwe vanopikisa. Dare rekuulawayo rinosunungura vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura vachitsutsumwa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Boka reZANU-PF Women's League rinoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo webato iri akureve kuti rinoda kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vanhu vevaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro. Draw yemasemifinals yechiboko Super Cup yoitwa muHarare mangwana. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka munyika nhasi vakananga kuLesotho kumemberero yenyika iyi yekuwana kuzvitonga kuzere. VaMugabe svondo rapera vainge vambokokwa kumhemberero dzakadai kuBotswana asi havana kuenda mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaIan Khama vakurudzira kuti vaMugabe vasiye chigaro nekuti vakwegura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Uyo ungori mugariro wavaMugabe ishiri nomuririro wayo. Vanonakirwa nokukwira ndege zvokuti vanoti pavangu vana mukana wokufamba kunyanyanyanya kufamba ne fly machine nendege vanobva vamhanya kupinda mundege vachienda. Hapana chinobuda, hapana chatinowana. Nokuti ndava kuti vaenda negurususu ramakurukota ehurumende. Sokuziva kwandinoita ine gurususu iroro munomone ngapuwa ano maza allowance emari US dollar yuri kunetsa kuwana kudai munyika mende yeZimbabwe. Ona kuti kungofambawo zvavo tingatoti ingangonzi holiday vari kuenda zvavangononakidzwa nokunoona makomo eKingdom of Lesotho.
Tiri kuonawo kuti nemusi wechishanu vaMugabe havana kuenda kuBotswana uko kwavange vakokwawo kumhemberero dzakadai. Izvi zvakakushamisa iwe here?
Hazvina kunyanyotishamisa nekuti tinoziva mazuva mashoma apfuura President Seretse Ian Khama veBotswana vakanga vataura mashoko echokwadi, mashoko emazviro kwazvo kuti vaMugabe yava hari yofanzirofa. Vava mukweguru vakura seno vachizorora. Mauya awa haana kufadza vaMugabe. Tinoziva vaMugabe munhu asingadi kutsoropodzwa, munhu asingadi kubudzwa chokwadi. Saka havana kuenda kuBotswana kukaveroni nokuti vanga vakashatirwa, vakatsamwa. Ndofungana nhasi vachakatsamwa, vakatsamwira President Khama. Nendava yekuti President Khama murume wezvokwadi anotaura chokwadi sezvazviri. Zvino vaMugabe havafariri vanhu vanovaudza chokwadi. Saka apa kuenda kuLesotho kwakuda kumwe kungoita tikakuti sokuda kusotesa kuti kwawakandikoka iwe kuBotswana handina kuuya asi kuLesotho ndinoenda. Asi tongoona sokuti ipfungwa dzeupwere hadzivaki.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Misangano yepagore International Monetary Fund neWorld Bank iri kutarisirwa kutanga muWashington DC svondo rino Apo gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGavana weRBZ Dr. John Mangudya vari kutarisirwa kupinda misangano iyi. Misangano iyi iri kuitwa panguvapo murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vakazivisa World Bank Shonda Rapera kuti sangano iri harisi kuzo vakaziviswa neWorld Bank Shonda Rapera kuti sangano iri harisi kuzopindira munhaurirano dzeZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chemari. VaChinamasa navaMangudya vari kutarisirwa kupinda misangano yemakurukota ezvemari emuAfrica uchaitwa nesangano reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa muWashington DC mangwana. Misangano yeIMF neWorld Bank ichange ichipindwazve nemasangano akazvimirira. Rimwe remasangano achange achipinda misangano iyi ndere National Association of Youth Organizations. VaMisheki Gondo vesangano iri vanoti zvizhinji zvavachada kuona zvichibuda misangano iyi inyaya yekuvandudzwa kweupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musvanganya uye weStudio 7 navaGondo.
Chinangwa chekuva muno muWashington pane ino nguva tiri pamusangano unonzi World Bank IMF annual meeting. Uyo musangano unoitwa kupera kwegore apo ma World Bank directors vanova ma finance ministers vanomirira nyika ne IMF directors vari muno vachikurukura nezvikuitika munyika mavo zvikuru sei nema programs akananga ne IMF ne World Bank. Zvakare inguva yekuti tichange tichisangana nevakuru ve IMF ne World Bank nenyika dzakasiyana siyana from civic society tichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuburikidza nezvakawanda zvinenge zvichiitika munyika idzodzo. Uye gore rino chakakosha ndechekuti kunenge kune zvakare civic society forum inenge ichitarisa zvakare ichipawo mafungiro avo nezviri kuitika munyika dzakasiyana siyana kuburikidza maorganizations maviri andataura nezvavanonzi World Bank IMF. Zvinoimba kana makataura sari nyika yedu pane zvakawanda zviri kuitika zvakatarisana neIMF. Saka tete tizopawo muono wedu pane zvakawanda zvinenge zvichiitika pamaannual meeting aya kubva zvara nhasi kusvika musi weFriday. Misangano ichaona nezvemareforms, inequality, corruption, youth forum nezvakasiyana siyana zvichange zvichikurukurwa pamusangano watiri.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamisangano iyi imi sevechidiki?
Zvatinoda kuona zvichibuda, one, chekutanga inyaya yecorruption munyika dzatinobva zvikuru sei pamaprogramu yeIMF neWorld Bank. Zvikuru sei tinotarisira kuti mari idzodzi dzinenge dzichiitwa dzive dzinobatwa zvakanaka, nekuti dzakasabatwa zvakanaka izvikwereti zvinozokurira isu vechidiki, nekuti chikwereti chenyika chikwereti chedu isu tisivaridzi venyika. Saka isu zvatinoda kubuda tichiona chekuti IMF iite mareforms yekuona kuti kunyange ichiri ngenja nenyika dzakasiyana siyana vanotsoongorora kuti mari dziri kushandiswa sei, uye kupiwa mukana kwevechidiki nekupiwa mukana kwemacivic society kuti vave pati yemaprograms aya paanogadzirwa, kwete kuti angoiswa achibva vanhu vasingaparticipate mumaprograms aya. Ndo zvatinoda kunge tichiona zvimwe zvezvi zvatinge chida kuona pamusangano.
Vanga vari vaMisheki Gondo vesangano reNational Association of Youth Organizations vachitaura naMavelas Musvanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Direct from Washington,
the voice of America.
Hofisi yevachuchisi vehurumende kana kuti National Prosecuting Authority nhasi yaramba kuchuchisa vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa kuvulawayo vachiratidzira vachiita inonzi shutdown ZM 2016 muchirongwa chaikokerwa nevemasangano akaita sehashtag this flag netajamuka. Muchuchisi wehurumende vaJeremiah Mutsindikwa vaudza mutongi wedare amai Charity Maposa kuti havana umbo hwakakwana kuchuchisa nyaya iyi. Vanhu ava vakapedza mazuva maviri vari pamuzilikazi police station vasati vabhadhariswa madhora makumi masere pamunhu semari yechibatiso. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ndiro ranga richimirira vanhu ava. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela.
Tongwa kwenyaya kwavakufamba kutanga nhasi. Asi acho tirambe chekuti vachuchisi tatinoenda kutaridzana titaudzana mahofisi ose. Saka paive vari kuti mhosva yakaparirwa sei. Saka vachuchisi vanga vachiratidza kuti havasi kupa mapepa avanawo, havana umbo hwacho hungaita kuti titange kuti ngai mhosva ingatongwa nhasi. Asi vanga vakapromisa kuti vanga vakaudzisa kuti patichatanga pachauya nhasi vachadana vapakazi vavo nyaya yotanga kutongwa. Patazvisvika kukoti nhasi waratidza kuti haari avasi kugutsikana namapepa avo kana nyange vachimaverenga uyo vachitachiwa kuti kuona kuti aya hapana nyaya dzakabva vabvumawo kuti aiwa hapana umbo hwakakwana hungaita kuti vati nyaya yavo itange kuvhurwa.
Saka izvi zvinorevei vajamela tichitarisa nyaya dzemumatare nekusungwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachiratidzira?
Zvazvinongoreva ndezvekuti kana tikatarisa nyaya iyoyi pachaizvo yavanhu vei nyaya iripo ndeyekuti mapurisa vanongosunga vanhu pasina umbo hwambotsvakwa. Vanoita nechiringuya inonzi arrest to investigate. Saka unoziva kana pasina kana zviripo hapana chaunowana nekuti umbo hwahuiti zvokugadzirwa kaumba kwako kana kuti kuugadzira wasvika kuofisi kwako. Kana uchiti vanhu vari kusungirwa kuti vaita mhirizhonga panofanira kunge pane umbo hwacho hwekuti pane vanhu vaona vachiita mhirizhonga yacho kana kuti pane zvaonekwa zvichiitika.
Rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Valizwe Jamela vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga, avatiwo vanhu vari kusungwa vanogona kuendesa gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo kumatare nenyaya yekutyora kodzero dzavo. Vamavhinga vatiwo kusungwa kwevanhu ava kwainge kusiri pamutemo.
Zvanga zviri pachena, zvanga zviri pamhene kuti vanhu ava vanga vasina mhosva. Uyezve ndinoimba kuti kana naivo mapurisa akavasunga vaitoziva kuti vari kungotora vanhu vasina mhosva, vazhinji vaingobatwa pasine nekuti varatidzira kana kuti vadii. Zvakare kuratidzira kwachona kuri pamutemo.
Asi vanhu vanenge vasungwa zvakadai zvisiri pamutemo vozoregererwa, vanokwanisa here kuendawo kumatare vachiti vanoda kuripwa nemapurisa?
Dai Zimbabwe iri nyika inotevera mitemo yayo kana kuti bumbiro remitemo chaizvo chaizvo, panenge paine mukana wakanaka wekuti mapurisa ese anenge aita basa neparutivi seizvizvi vanofanira kuti vasungwe, uyezvewo vanenge vachikorerwa kodzero dzavo varipwe nehurumende nemapurisa negurukota rinomirira mapurisa. Asi dambudziko ratinaro muZimbabwe nderekuti haisi nyika iri kutevedzera mitemo yayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanoti kubva pakadzingwa amai Joyce Mujuru mubato reZANU PF, vamwe muZANU PF vanga vachirwisa kuda kudzingawo mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mubato, asi vave kutya nemamiriro akaita zvinhu munyika. Boka reZANU PF Women's League gore rapera rakasimudza nyaya yekuti mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato anofanirwa kunge ari munhukadzi, rakakurudzirawo kuti bumbiro remitemo yebato iri ridzosere nyaya iye. Asi nechishanu chapfuura, sachigaro weboka iri uye vari mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakati kuwandudzwa kwebumbiro remutemo webato iri hakureve kuti madzimai anoda kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika abviswe pachigaro. Mashoko aibva mubato reZANU PF ainongedza kuti boka remadzimai iri raida kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Vanhu muZimbabwe vabuda pachena kuti dambudziko riri munyika rezveupfumi, dambudziko rekuabjaktwa kunoitwa vanhu, kunyanya-nyanya mararamire ari kuita vanhu, kugara kwavo, nyaya dzezvechikafu, nyaya dzezveeducation, vari kuona kuti zviri kubva pakuti utongi huripo hwaMugabe huri kutadza kutungamira nyika kuti vanhu vawane cheuviri. Saka vanhu vaungana kuti vawane shanduroro mhinduro kuna Mugabe. Saka kuti ZANU ichiramba ichirwisana mukati mayo, iko kunze kukwaita eforce yevanhu vari kudimanda kuti vaite zvavakati vakasarudzirwa, vape vanhu mabasa, vape vanhu heuti, vape vanhu nyaya dzidzo isingadhuri, zvaita kuti vachirega kuramba vachitungana vambomira kuti vasangane vachidzitana nevanhu vari kunze vari kudhimanda zvavari kudhimanda kubva muzana akazive kuti kutungana kwezanu oro nyaya yehondo yavo yapera.
Aseka varuhanya, tinonzwa kuti masimba ekudoma mumwe vateedzeri iwayo ari mubumbiro remutemo rezanu PF rakadzorwa mudariro mumusangano wavo wakaita gore rapera ari mumaoko emutungamiri webato vaRobert Mugabe. Atingaona here vamwe vari muboka remadzimai vachishandisawo masimba avo kuti vaMugabe vadome mumwe mutevedzeri wavo wechidzimai kuteedzera bumbiro remitemo?
Bumbiro remutemo wezanu kana richinge ragadziriswa rinozoita kuti rishande pakongiresi yavo. Kana vaita kongiresi vanokwanisa kuita extraordinary kana kuti vanokwanisa kusvika pa2019 kuti zvipi, asi zvese zvahazvina zvazvinoreva. Kana vaMugabe vachida kuti vaite zvavanoda, tobudziva kuva tinoita udongo hwaMugabe vanokwanisa kuzviita manhero anhasi kana kuti mangwana mangwanani. Saka zvese izvo zvinokwanisa kuita. Chinoita kuti vaMugabe vakwanise kumbomira ndechekuti vaMugabe panguva inei vanoda sapoti yomunhu wese ari muzanu.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia nasi yapinda mazuva matatu yekuchema vanhu vanodarika makumi mashanu nevaviri vakashaya mushure mekutsikirirana kwakaitika apo vanhu vemudunhu reOromia vakanetsana nemapurisa apo vaiita mhemberero yeairicha inopemberera kupera kwekunaya kwemvura. Kunetsana nemapurisa kwakauya apo vanhu vaidaidzira vachishora hurumende. Izvi zvakapa kuti mapurisa akande utsi hunokachidza vanhu vachibva vatanga kutiza vachitsikirirana. Dunhu iri ragara richinetsana nehurumende. Vanhu vemuAleppo muSyria, dunhu rine vanhu vakapandukira hurumende yava Bashar al-Assad avari kutsigirwa neRussia, vanoti vari kugara vachibhombwa nendege dzehondo zvapa kuti vanhu vakawanda kusanganisira vana vafe. Amai vemumwe mwanasikana ane makore manomwe vanonzi vari kuburitswa kubomba kuri kuita dunhu iri, izvo zvinonzi zviri kushorwa nehurumende yeSyria. Amai ava vanopota vachiburitsa padande mutande reTwitter kukandwa kwemabhombo aya uye kutya kunenge kuchiita mwana wavo. Sangano reDoctors Without Borders rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu vari muupoteri zvapa kuti paite matambudziko akawanda munyika iyi. Zvino zvinonzi zvaita manyamamire nerongo munyaya dzezveutano kuCaledonia pedyo nemabvuku, uko vanhu vakagariswa patsva muna 2005 asi kusvika pari zvino hakuna zvimbuzi nemakirinika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekuCaledonia vanoti zviri nyore kutapurirana zvirwere munharaunda yavo nekuda kwokushayikwa kwemvura, zvimbuzi uye makirinika munzvimbo iyi. Amai Priska Nyakapembe ndemumwe mugari wekuCaledonia uye vanoti utano hwavo huri parumananzombe.
Bhohoro yatikushandisa isi we mabvukuta fara cooperative iri kutoshandisa exporter farm nengirikini mabhohoro one ndiro iriko chete yakasoiswa 2005 bhohoro iroro nanhasi ndiro ririko. Kliniki hakuna, ndinongonzwa kuti iriko kugazebo zvimatangwena zvimanyeda zvekliniki. Hakuna mvura kusatoita korera inyasha dzedenga dziri kutichengeta.
Amai Bhurira Dzonga vakagara mumusha wemabvuku mushure memuramba tsvina Vaka shoropodzo urongwa utsva hwakaparurwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu weUrban Development Corporation kana kuti UDCOP muchidimbu vakati urongwa uhu hauna zvawashandura munzvimbo idzi kunze kwekuripisa vanhu mari dzakawanda. Pasi pechirongwa ichi, UDCOP inonzi inenge yotora mabasa ose aifanirwa kuitwa nevanoita zvemushandira pamwe kana kuti macooperatives.
Takazongoona taisirwa iyo UDCOP. Tamisirwa kubva last year August. Ndopa takatanga macontribution edu ema50 nema60. Hatina kana development hwani yatati taona. Izvo zvimvura totochera muzvirwizumu. Zvekutoti hakutotya korera, tofanike nguva ine yekupisa. Marodzi acho hatina kana chatati tamboti tabata. Asi tatokwanisa gore tine UDCOP. Hatina kana chatati taona kuti chede yatiita. Tainyora matsamba tichivadeedza kuti dai mambouyewo masangana nevanhu. Muchinzwa zvichemo zvine vanhu. Iye zvinezvi mudzimba ndiriwe mabhukutira Fara House in Kopu. Ukaenda pacooperative pedu, pakavakwa main house ma7, ma4. Masiwe, maseptic tank asara. Mvura chaichaiye kunwa hapana. Ezvi tinomuka usiku tichienda unofukunura mvura muzvifukumu. Maboles chaiwo chaiwo takada kumbo vanhu vachitomboti endai imi mutaure nai ichitiisira hora iti maboles. Havasi kubatika. Asi vanhu vari kubhadhara mari dzavo.
Mumwe mutsigiri webato reZANU-PF muCaledonia vaAlbert Kwature vanoti kunyange zvazvo hurumende yakavagarisa patsva dambudziko ravo rava rekurarama neutano hwakanaka. VaGwature vakurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu vakagariswa patsva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mukuedza kudzivirira zvirwere.
Kubva ipapo nanhasi takagara nevana vakagara muzvikebhini zviri pazasi apo. Havana dzimba dzakanaka zvitoireti ndizvozvo zvokuchera makomba zvimablay toilets. Vamwe vari kurwara kuchipatara chiri kuHatfield chinoda mari. Zvinhu zvedu zvese hapana chakamira, hapana chiri kufamba zvakanaka, zvinhu zvese zvakamira. Naizvozvo ndinokukumbira hurumende kuti itibatsirewo. Naizvozvo ndiri kuti hurumende navamugabe ngavatibatsire tiwane pokuita sepekugara.
Kunyange zvazvo bumiro remutemo richipa kodzero dzeutano pamwe nemvura kuvanhu vose munyika kunzvimbo zhinji muHarare kunyanya misha inogara vanhu vazhinji kodzero idzi hadzisi kuzadzikiswa. Izvi zvapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu nezvirwere zvakaita setyphoid necholera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Parirenyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Blessing Zulu Studio 7 anotipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSouth Sudan.
America inoti kunyangwe hazvo South Sudan iine hondo yatora makore akawanda zvapakuti vanhu vakawanda vanonge sosve nemuromo, vatungamiri venyika iyi vagere zvakanaka nenyaya yehuori. America inoti izvi zviri mugwaro rakaburitswa nesangano rakazvimirira Red Century. Gwaro iri rinopinza mambure aro mutungamiri wenyika iyi vaSilva Kerr uye vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaRiek Machar. Panobudawo kudyidzana kwakanyanya pakati pevari kuita zveuori nehondo iri munyika iyi. Nyaya yekodzero dzevanhu inonzi haisi kuremekedzwa nehurumende. Mari dziri kubiwa munyaya dzeuori idzi dzinonzi dziri kuendeswa kunze kwenyika. Hama dzevatungamiri venyika nevanoita zvematongerwo enyika dzinonzi dzinogara zvakanaka uye dzine ruoko mumakambani akawanda ehurumende. Mutauriri webazi rehurumende yeAmerica kana kuti State Department vaMark Toner vanoti zvinogumbura zvikuru kuti munyika ine nzara inotyisa yakaita seSouth Sudan vatungamiri venyika iyi vari kuita zveuori. America inoti yakazvipira kushanda nesangano reThe Century kurwisa uori unotyisa uri muSouth Sudan.
Tinotenda Blessing. Sangano revashandi reZCTU mukupera kwesvondo rakadoma utungamiri hutsva wakatsiwa vaivepo waitungamirwa navaGeorge Ngiwane. Vakadomwa kutora chigaro chemutungamiri mutsva ndava Peter Mutasa vaine vatevedzeri vavo vatatu vanoti amai Florence Taruvinga, vaJohn Chirenda navaJunior Manyere. VaJafet Moyo vanove munyori mukuru wesangano iri vakaramba vari pachigaro chavo asi vave nevatevedzeri vatsva vanoti vaSylvester Mutindinde navaThomas Mashingwe. mbato umwe akadomwa ndavalavu mwo mangwarati kuchituo dzimwe nengo dzekomiti kana kuti matrustee vari varizeni ngwenya varwatipedza chigwagwa navanyasha benza. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti temu yechikwata chavange wane yakanga yakwana izvo zvakaita kuti sangano iri ritevere bumbiro remutemo idzva richishara umwe utungamiri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwati kuti musi wechina chishanu mugovera kwange kune ungano muno muHarare pakaitwa tingati conference ndiyo yakabudisa utungamiri hutswa wevashandi. Ndizvo zvakaitika musi wechina chishanu nemugovera muno muHarare. Congress yakaitika kwakabuda utungamiri hutswa. Chokwati chaizvo.
Utungamiri hwanga huripo temu yawo yanga yapera here kana kuti vanhu vakataiwa chitibvisai tizorore?
Patinotarisa constitution ye organization inoti after 5 years panofanha kuitwa sarudzo. Saka ndizvo zvakaitika kuti pasarudzo ipapo ndipo pakabuda utungamiri hutswa.
Tinoona kuti sangano renyu reZCTU rakatarisana nematambudziko akati wandei munyaya dzezveupfumi, mabasa, mari nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuyumbiswa neutungamiri hutsva hwauya kunotora basa uhu?
Vari kutarisa kuti vaenderere pamberi nebasa range richiitwa nevamwe vavo. Pakupanana mabasa apa ndezvokuti kunenge kwapinda vamwe, asi vanoziziva kuti vakatarisana nemaproblems akati kuti, sezvamuri kutaura nyaya yekurasikirwa mabasa, nyaya yekushaika kwemari. Saka inyaya yekuti vachaendera pamberi nezvaiitwa nevamwe vasiya zvikundla izvi nguva yakura ini.
Munyori mukuru weZCT vaJafet Moyo. Munhau dzemitambo, mangwana zvikwata zvina zvasara masemifinals echibuku Super Cup zvinenge zvoziva kuti zvichatamba nani. Ngatinzwei mutoro wedu wenhau Michael Kariati.
Munyori mukuru wesangano rePremier Soccer League vaKeni Ndebele vaudza Studio 7 nhasi kuti draw yemakwikwi emasemifinari emukombe wechibuku Super Cup iri kuitwa mangwana kumahofisi egungano ravo muHarare. Zvikwata zviri pamusoro pekasolaga Premier Soccer League cheFC Platinum neHighlanders zviri kushura mare muchibuku Super Cup umo zvasvika mumasemifinari, uye ndizvo zviri kutarisirwa nevakawanda kuti zvingangosimudza mukombe uyu. FC Platinum, iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa rekuti kugona kunenge kudada, yave musemifinari mushure mekurova Triangle 1-0 kuGibbo Stadium. Highlanders, iyo ine mukombe weZNA Charity Shield, yapindawo musemifinari mushure mekurova Humaine 4-3 nemapenareti. Zvikwata izvi zvaive zvaita mangange 1-1. Zvimwe zvikwata zvakapinda mumasemifinari echibuku Super Cup zvinosanganisa chikwata chaMoses Chunga cheHarare City, icho chakarova ZPC Kariba 4-2 nemapenareti. Ngezi Platinum Stars haina kuda kusaririrawo ndokurakasha Chorocho Pirates 4-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzoupfumi uye misangano yeIMF neWorld Bank iri kupindwa neZimbabwe muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voenda kumaseru zvoshorwa nevamwe vanopikisa. Dare redzimhosva kuBulawayo rinosunungura vanhu 76 vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.